manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 16 2022 makateerera ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa opomerwa mhosva yekuda kumisa musangano weCitizens Coalition for Change yava Nelson Chamisa kumasvingo. Mapurisa orova zvakaipisisa nekusunga vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanga vachiratidzira. Kamwe kamando katsva keCovid-19 kotanga kupararira zvakare munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera mapurisa mhosva yekuda kurirambidza kuita musangano waro kumucheke stadium kumasvingo ichiti ZANU-PF ine musangano wayowo muguta iri. Bato reCCC rakamborambidzwawo kuita mimwe misangano kugokwe nekumarondera nemapurisa achiri pomera mhosva yekusatevedzera mitemo izvo zviri kurambwa nevakuru vebato iri. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Satigara wetiti mudhorobha remasvingo vaMartin Murere vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva akawanda vachienda nemapepa avo ekuziisa mapurisa pakamba yemasvingo central nezvekuda kuita musangano uyu asi vanga vachirambirwa vachipiwa chikonzero chekuti bato reZANU-PF nemusangano mudhorobha iri musi mumwe chetewo. Vaenderera mberi vachiti vakange vachida kuitira musangano uyu munhandare yemucheke Big Grounds. Mamureri vati mapurisa ari kuti vatsvage musi wekuita rimwe zuva iri. Mureri vati mapurisa ari kuti vatsvage rimwe zuva risiri svondo 20 kurume nekuti nhandare yavakasarudza kuitira musangano iri pedyo nenhandare yemamutse stadium iri kuitirwa musangano nebato reZANU-PF nekuda ranozotadza kuchengetedza nyarara zvakakwana.
Ground repiri rataka tatsvaka ranga riri pangolin open ground but pangolin open ground vari kuti futi takaikiliwa nemhiri ne local authority ne council kuti tirishandise but taona rakiliwa kudero kumapurisa tondosvika kuchinzayo ZANU-PF iri kuitira rally yaro mamutse same day same time saka munenga muri pedo napedo hamugoni kuti mutikupeining ground iroro unless muchida rimwe gate rakasiyana nemusi wa 20 so ndo machallenges atiri kuitawawo so tatenge tichifanira kudzoka futi kukanzwa kuti toona kuti rimwe ground ringava open nderiti.
Vamureri vaendera mberi vachiti chinovarwadza ndechekuti bato ravo ndo riri kurambidzwa apo mamwe mapata achibvumidzwa kunyange vakaenda kunozivisa mapurisa nguva inotenderwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act mopa ichiripo. Vati vacharamba vachidzokera kunoonesana nemapurisa aya kusvika vatenderana.
Ndichagara pasi nevamwe vangu pazuva ranhasi kuti tione kuti hakuna here imwe alternative venyu yatingawana kuitira kuti rally iyoyo haifani kukona inofanira kuti indire mberi nemusi wesande waiwa inofanira kuti itwe.
Bato iri rakarambidzwa nemapurisa kuita musangano waro svondo rapfuura murutaka stadium kumarondera uye kugokwe richinzi harina kutevedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambirwa kupuwa mvumo yekuita musangano wavo pari zvino.
Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga permission. Tikungovazivisawo kuti tichange takaungana nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution asi tinotenderedzwa tichitenderedzwa kutaurawo kuno kwandinoita ndichiri kungotarisira kuti kuda rally yedu inobudirira nemusi wesvondo asi zvokwadi ndikukudzai handisati ndatova neanswer iri pachena iko zvino asi nguva yafamba zvakadai.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra Dr. Jason Mabuyazara Mugodzwa vati mapurisa ari kuita basa ravo vachisarudza mapato izvo zvichakanganisa kuita kwesarudzo zvakanaka.
Yakadai kugwadza zvikuru kuma electorate nenyaya yekuti munonyatsoona kuti chidzanyiri zvichatotanga nenyaya yeapplication yeselective application yemutemo kuti mamembers ezano anopuhwa preference kumasedia nepolice protection uchikombeya neCCC yavachamisa unoona kuti vari kuimwa zvechero pavanenge vakanzi permission yapiwa yodzipunurwa nenyaya yekuti vari kutya competition iripo kuti vanhu.
Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti bato ravo riite risati raita musangano zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiri weCCC Vanelson Chamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi vakuru vakuru vari kuvatuma. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati iwo havaudzi mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe bato idzva rinopikisa rezvematongerwo enyika rinonzi United Zimbabwe Alliance kana kuti USA raparurwa nhasi paAndy Miller Hall muHarare. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashaura pavaparura bato ravo nhasi ravari kudaidza kuti United Zimbabwe Alliance, amai Valerio avo vane kambani inoita nezvemhuka kuhwange vati hwaro hwesarudzo hunofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinaya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa mune zvakanaka. Vatiwo nyika dzekunze dzinofanira kupindura munyaya dzesarudzo idzi kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zviri pachena vachiti vane tarisiro yekukunda musarudzo dzegore rinouya.
Isusu seuza tichaona kuti tinenge tine ma polling agents pa poll station imwe neimwe tichitarisira kuverengwa mavotes e2023. Toda kuona kuti international community iuye inyatsotarisira maZimbabweans kuti mavotes avanenge vaisa akaundwe nemazvo.
Vaenderera mberi vachitiwo bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo ina dzariri kukukwidza musarudzo dzemabuy election kutsvaga nhengo dzeparamende vachiti vari kutarisira kukunda munzvimbo idzi. Bato iri riri kukwidza munzvimbo dzinoti kuwadzana East, Harare East, Mbizo pamwe nekwekwe Central. Amai Valerio avo vanoti aka ndeke kutanga kupinda mune zvematongerwo enyika vavimbisa kuti vana vese vedzidzo yepasi kana kuti primary vachange vachidzidza mahara kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vati donzo rebato ravo nderekuvaka nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yeZANU PF vakati havasi kuzomirira kutanga vapinda muutongi kuti vaite izvi. Vati panopera gore rino vachange vavhura makambani makumi matatu zvichaita kuti veruzhinji zvikuru sei vechidiki nemadzimai vawa nemabasa. Amai Valerio vati kana bato ravo rikapinda panyanga richaita kuti zvaro zveZimbabwe zviri kutizira kune dzimwe nyika kunotsvaga maforo manyoro zvidzoke sezvo vachiti munyika muchange mave neuchi nemukaka vagadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatibatanei tivake nyika, nyika yatinoda, nyika inochengetedza munhu umwe nemumwe. Isu seuza tiri kuti nyika yatambura, tichida kuti future yedu, mangwana yedu, zvinhu zviite nani.
Amai Zvanyadza Mutsigwa vanogara mumusha wedziva rasekwa muno muHarare vati vafara nemashoko aturwa naamai Valerio pakuparira kwavaita bato ravo reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza.
Isusu tiri kutarisira zvakawanda kuchinja magarire vanhu munyika. Handimanzwa maya paya madam president vachiti vana vachange vakuenda kuchikoro mahara primary level ende maindustry zvakatotanga kutoita zvemaindustry zvatotanga isi projekti yekufungidzira ndekuita sei pane zvinhu zvizvi zvakatotangiswa saka vana vedu vanga vasekumabasa vese vakuzowana mabasa vakuzoshanda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hapana chakaipa kuti mapato ezvematongerwo enyika awande munyika vachiti ndizvo zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Asi vamukundu vati kunyukanyuka kunoita mapato ezvematongerwo enyika kana patarisanwa nesarudzo zvinopa mukana wekuti mapato anopikisa apatsanure mavhoti.
andone pane chakaipa kuti avo vanofunga kuti vane zvavanogona kupa nyika sevatungamiriri vatange mapato avo vokwikwidzawo chazvakaipira ndezvekuti tikatarisa mabatirwa ari kuitwa mapato anopikisa kana pakaita basi bato rinopikisa rinoyo chiratidza kuti rinogona kungera kuita simba tinopedzera tangwe nezvowe zvowe yatukuonai
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru gore rinouya uye amai Valerio avo vati vachatora vanhu vese vachishanda navo zvisinei nekuti vanga vari kumapato api vati pachaitwa sarudzo idzi vachange vaita gadziriro dzakakwana vachibato ravo richakukudza zvigaro zvose ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Kowore
Mapurisa aruwa zvakaipisisa nekusunga vadzidzi vepainvest of Zimbabwe vanga vachiratidzira nekusafara kwavo nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi. Asi gweta revadzidzi ava amai Nontokozo Dube Tachiona vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vadzidzi gumi vasungwa uye vaendeswa kuHarare Central Police Station kwavari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wemopa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Chaita kuti vadzidzi ava varatidzire nyaya yekukwidzwa kwefees paUniversity of Zimbabwe yakwidzwa kubva pa 19,000 RTGS zvinosvitswa iyo pa 50,000 RTGS. Vasungwa vakaendeswa pa Avondale Police Station asi vari kubviswa ikoko vachiundwa kuHarare Central. Ndasvika ikoko ndine munyori mukuru wesangano redu revadzidzi rezvinhasu vaJoseph Nyamayaro tikavaona. Asi ndipo pavanzwi vari kuendeswa kuHarare Central saka taakuno izvozvi kuHarare Central takamirira kuti vasvike.
Ko imiwo sesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu muri kuti kudii nezvaitika izvi?
Isu sesangano rinomirira vadzidzi tinoti kusungwa kwaitwa vadzidzi ava hakuti pedzi simba asi kunototipa simba rakanyanya kuwanda. Nekuti kana tichiona kuti tiri kusevenza nehurumende isingakwanisi kunzwisisa zvichemo zvedu isina kutirova kana kutimbunyikidza kodzero dzedu tinoramba tichiwana simba rekuti tirambe tichimirira tichienda mberi tichitaura nhunha dzevadzidzi nezviri kuvanetsa. Izvi hazvisi kuzovhundutsa vadzidzi kuti varege kuramba vachitaura zvinovanetsa zvichatodaidza vadzidzi vakanyanya kuwanda kuti vange vachiuya vachirwira kodzero dzavo.
Vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari parunare muHarare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro zvasiya vafane chirwere ichi kubva zvichatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevanomwe kana kuti 5417. Vanhu mazana mana nemakumi mashanu nematanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mapfumbamwe nevanomwe. Asi kamwe kamando kechirwere ichi kanonzi Omicron Stealth Subvariant BA2 kanonzi kave kupararira zvinotyisa munyika dzemuEurope dzakaita seGermany, Britain, France, Italy uyewo muAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinonzi dziri kuongorora kamando katsva aka kanonzi kanogona kunetsa kubatwa kana munhu achinge avhenekwa utachiona weCovid-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Aya mavariant ticharamba tichimawana. Iko zvino subvariant 2E yeOmicron yatisiya nei zvishoma neyanga iri kusubvariant 1 BA1. Iyi BA2 iri kuonekwa ichisumuka zvakare muEurope. Iri kutaridza kuti kubva kubviswa kwakaita restrictions ema mask manamba akukwira zvakare.
Tirikunzwa kuti vana mazvikokota munyaya dzekutapuriranwa kwezvirwere vari kushamisika chaizvo nezviri kuitwa nekamhando aka. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kunyanya kushamisa vana mazvikokota iko zvino ndechekuti makwiriro ari kuita manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere chacho checovid pamwe chete nevanhu vari kupinda muzvipatara zviri kuitika nguva imwe chete. Saka zvinogona kuva nyaya yevariant iyoyo, nokuti pari zvino vanhu vekueurope zvikamu zvakawanda zviri over 86% vari vaccinated and vari kuma 67% vamwewo vakaboostiwa, which means vakawana third dose. Saka namba idzi dziri kukwira kueurope inotonge best case scenario kune vanhu variko kuus vanhu vakavaccinatewa vashoma.
Pane dambudziko rei apa?
Saka inogona kutova problem yakakura sezvo vhiki mbiri dzapfuura mamask mandate akabviswa. Maonero angu ndeyekuti vanhu vanofanira kurega kukurumidzisa kubvisa mamask munzvimbo dzakavharika kana nzvimbo dzatingati maindoor spaces kunge masupermarket nemachechi. Zvekare vanhu vakavaccinatewa vasina kuvaccinatewa vanofanira kuvaccinate.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba?
Nokuti nyaya yevaccination ndiyo biggest protection. Vanhu ukavaccinatewa chero ukabatwa nechirwere ichi unenge wakutobhustiwa. Saka zvinogona kubatsira vanhu zviri nani. Asi nyaya yemavaccine vanhu ngavabayiwa kunyanya vasati vabayiwa. Ukaonawo mavaccine ako maviri pamwe nebooster zvinogona kubatsira, nokuti chirwere ichi chinoramba chichititenderedza musoro. Nokuti each time yatiri kuti tikabvisa mamask manamba anokwira zvakare, ende ndo munda wokuti iyoyo mavarienti aramba achibuda. Asi sezvandakambotaura pekupedzisira, tinotarisira kuti mavarienti iwawawo acharamba achiita milder and milder as more people get exposed to it. Zvokuti pekupedzisira chirwere ichi tichangopedzisira takurarama nacho semararamiro atinongoita chirwere flu.
Muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVladimir Zelensky nhasi vataura kuburikidza nevhidhiyo nedare reparamende reCongress remuAmerica vakakumbira zvombo kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia iyo iri kuedza kuipamba. Russia yakatumira mauto ayo kunorwisa Ukraine mavhiki matatu adarika. VaZelensky vakumbira America kuti ibatsire kuti ndege dzehondo dzemuRussia dziri kurwisa nyika yavo dzisabvumizwe kubhururuka. Vakurudzirawo kuti zvirango zvakatemirwa Russia zvisimbaradzwe nekusadyidzana nemakambani enyika iyi ari muAmerica. VaZelensky vatiwo kurwiswa kwakaitwa America neJapan paPearl Harbor nekubhombwa kwakaitwa America zvakare musi wa11 Gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl Qaeda zvakafanana nezviri kuitwa munyika mavo neRussia. Zvichakadaro muUkraine mange mine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro. Zvimwe zvizvarwa izvi zvichiri munyika iyi asi zvimwe zvakanopotera kunyika dzakaita sePoland, Romania neMoldova. Zvimwe zvizvarwa izvi zvakadzoka kumusha. Mumwe akadzoka kumusha ndiva Lyson Moyo avanoti vatanga zvekare zvidzidzo vari muZimbabwe vachishandisa dandemutande reInternet, asi vanoti havana chokwadi kuti hondo iyi ichapera rini kuti vadzokere kuchikoro. VaMoyo varikumbira hurumende yeZimbabwe kuti ivabatsire kupedza zvidzidzo zvavo vachitiwo mutengo wedata wekuti vaite zvidzidzo vari muZimbabwe uri kudhura zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Parizvino totenda hurumende yedu yeZimbabwe naambasada ari kuGermany, excellent ambasada Mashingaidze, akamira mira akatibetsera kuzara kwenza ndakakwanisa kusvikira kuhungary tikabhadhara matickets edu negovernment saka ndakakwanisa kusvika muzimbabwe last 2 weeks pari zvino tiri muzimbabwe since kunzvimbo yandaigara kwava kusina kuwanikwa kuita hondo kana kurwisana achikoro chii chiri kuenderera mberi saka pari zvino chikoro changu kwandiri kuvenisa national medical university tiri kuita zvikoro online saka takatanga kuita zvikoro online tiri kudzidza zvakanaka edu since takamboita maonline classes panguva yecovid iko zvino ndohatichiri kuita maonline classes ecovid but zvinhu zviri kutishungurudza vose mastudents namo mastudents in general ngari kuukraine ezvekuti hondo ikasazopera toita sei
mati makwanisa kutaura here nehurumende pamusoro pezvikumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari
takakwanisa kutaurawo negovernment yezimbabwe that is ministry of health nekubatanawo semastudents kuti tikwanise kuisawo chikumbiro chedu kuhealth council of zimbabwe kuti kana zvichikwanisika zvichiitika matiintegretewo mumayunivhesities ari muno muzimbabwe kuno kuzimbabwe tine uzet ne midland states university saka ndo yatatichikumbira kugovernment yezimbabwe kuti kana zvichikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya ende chikumbiro chedu chaingiri chikumbiro chekuvafosa kana kuti itai zvito zvamunofanira kuita sandiro chii tirikungokumbirawo sevana vezimbabwe kuti tiwanikewo zvokuita because afour years its years togona kufunga kuti togona kutangidza pasva but kwabereki zvaichizovaremera nemaschool fees saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yezimbabwe
mati mawana mhinduro here kubva kuhurumende
pari zvino hatisati tapindukwa because mastudents achina akawandisa ende maybe pamwe ivo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kwatiri semastudents kuti vatitipinde mumayunivhesiti aya ndezvipi asi tine tarisiro chaiyo yekuti havachatifungawo semufungiro wavakangotiita tiri kuukraine avotipinza mumayunivhesiti aya isuwo semastudents tinenge tiri kuvapromisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti since govenment yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo zimbabwe senyika
avo vanga vari valaison moyo chizvarwa chezimbabwe chakatiza hondo kuukraine vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunare mukwekwe iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa svondo rinouya kuenda kueurope kunozeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu muukraine nevamwe vatungamiri venyika dziri mugungano renato russia yave nemavhiki matatu ichirwisa ukraine vabiden vari kutarisirwa kuenda kumuzinda wenato kubelgium kunoziva kuti vangabatsire sei ukraine nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa wenato america inoti russia yakaedza kukumbira rubatsiro kubva kuchina cameroon inoti ichavaka zvipatara zvose zvakaparadzwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram pedyo nemuganhu wenyika iyi nenigeria hurumende yecameroon inoti zvipatara izvi zvakakosha kune vakapona mukurwiswa nechikwata ichi uye kune vaimbenge vari nhengo dzechikwata ichi vakatendeuka zvipatara zvinosvika 35 zvakaparadzwa neboko haram munzvimbo iyi cameroon inoti varwi vakawanda vakatanga kubuda muchikwata ichi mushure mekunge mukuru wacho abubakar shekau anzi ainge aurayiwa United Nations inoti hondo yakakonzerwa neboko haram yasiya vanhu zviuru 350 vafa uye vamwe vanhu mamiriyoni maviri munigeria cameroon chad neniger vaenda muupoteri chizvarwa chezimbabwe chiri muguta redallas mudunhu retexas muno muamerica chinoita mitambo yenyambo alfred kainga chosimudza mureza wenyika mushure mekuita mutambo wacho mumuzinda wemitambo unozivikanwa pasi rose weapollo theatre uri munew york mukutanga kwemwedzi uno Kainga aive mumwe wechikwata chevanhu vatatu vekuAfrica vakatandadza vanhu muApollo Theatre chaisanganisira Aktunde Masela Onyango na Yodole Travis. Nekuda kwekukanda nyambo dzaidambura mbabvu nekusetsa, varongi vemitambo pamuzinda uyu vakamukoka zvakare kuti adzoke mwedzi unouya. Apollo Theatre ine nhoroondo huru kwazvo munyaya dzemitambo yakasiyana-siyana, uye vatambi vane mukurumbira pasi rose vakawanda vavo vakatandadza vanhu imomo. Kainga akazvarirwa mumusha weMbare muHarare, umo akatanga zvekusetsa vanhu achiri mudiki kwazvo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naKainga.
Takava nemukana wekuenda kuApollo Theatre kuNew York City. Vakandishedza ikoko mushure mekunge ndaonekwa ne one of the producers weDeaf Comedy Jam, inova iyo a legendary show yestand-up comedy muno muAmerica. So one of the producers, Bob Sumner, akandiona akati aruda kuti ndive ndichiperforma ikoko, yakanga iri Africa Heritage Week. Saka takanga tiri ba comedians 3 akashedzwa, and paakandikoka akati ndiwo changa uri headliner. Saka ndokuwana kwandakaita show iyoyo.
Mataura imi kuti yakanga iri Africa Heritage Week, yakamira sei Africa Heritage Week? Mungaitsanangura here?
It was a week ya vakanga vachicelebrate kupembera Africa ne zvese zvinoitika muAfrica, ne vese vari mudiaspora. So vakanga vachida kurepresenta kuti varatidze kuti pane macomedians abva kuAfrica or ari muno muAmerica, akabarwa kuAfrica ari muno muAmerica, ari kusumudzira field yecomedy. Saka ndo kuwana mukana kwandakaita kuti tive ikoko.
Saka makanzwa sei mukoma Kainga kuwana mukana iwoyo?
Chakava chinhu chakandishamisa kuti ndakapiwa mukana iwowo. Ndakanzwa kufara kuti ndasumudzirawo nyika yedu yeZimbabwe kuti pawanikowo munhu ari kuita comedy palevel iyoyo. Vakatigamuchira zvakanaka stereki. Pakapera mutambo wacho vakati aiwa, uyu mukoma na uyu ngaadzoke. Saka vakandishedza kuti ndidzoke April 2nd ndinenge ndiriko kuApollo futi ndichiita mashow edu ecomedy yawo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchiita zvemitambo inotsetsa vanhu iyi?
Ini ndava ne 15 years ndichiita comedy muno muAmerica. Actually, yatopfuura yato ku 17 years. Kangana kuti ndamu 2022 zve. Saka yato 17 years ndichiita comedy muno muAmerica. So ndafamba naro bhora iro riri kwenguva yakati kuti. So kungowanikwa uchishanda nevakuru vacho vekomedi zvinhu zvinofadza.
Vateereri vangada kuziva kuti mukoma Alfred Kainga vakamira sei?
Ini ndiri mukomana akabarwa kuHarare kuMbare. Ndokwandakakurira ndichirerwa namai nana mbuya nasekuru nemhuri yese yekwaMuzambindo, kunovaka ndokarayerwa ndokumba kwaana amai vangu kwemadzisekuru vangu. Saka ndakurira muMbare, ndikadzidza kuchitsere primary, ndikazokurawo ndikaenda kuPrince Edward School for high school. Saka ndakanga ndiri mukomana wesasika, kuzi kana wakakurira muMbare waifanira kunge uri wezvibhakera kana wechitsoti kana webhora kana wekutaurisa. Saka isu takawanikwa tiri kudandara rekutaurisa, ndokwatakanga tiri tichingosengesa vanhu. So tatiri vemorari.
Mune vari kusimukirawo here mune zvemitambo yenyei vamuri kushandawo navo kana kubatsira kuZimbabwe?
Ndabatana nevamwe vadiki vari kusimuko vekuZimbabwe vandokubatsiranawo navo. Vanenge vachimbondibatawo kana pamafoni vachibvunza kuti pakadai todii, pakadai todii. Ndine vamwe vairi vatoyambuka kuno uku, neumwe ari kuuya manje vandikukwanisa kubatsira kuti auye kuno kuti asimudzirewo mutambo wake wekomedi. Ndezvekubatsirana. Saka chisi chinhu changu chekuti ndingati komedi ndeyangu chete. Aiwa, hazviiti nekuti maketi yacho yakatokurisa.
Chizarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga chiri parunare kuDallas kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Ntungabili Nkomo muchinzwa nhau dze Isindebele.